United States government.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 3 ndira 2024. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Haisi mari inoshanda pachikoro, imari inoenda kuhurumende zvayo. Hatizoti vanoishandisa nekuti kuchikoro hakuna mabatsiro yavari kudzosa. Toona pamberi vari kuzoda $10.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti richaratidzira pazviteshi zvemabhazi nemuvhuro wega wega senzira yekukurudzira hurumende kuti vana vechikoro vasabhadhariswa mari yedzidzo.
Tikatarira bumbiro remutemo wenyika yedu yeZimbabwe pasection 27 inotaura iyo kuti mwana wese ane kodzero rekudzidza zviri pachena.
Asi sangano reNational Association of School Development Associations and Committees vanoti vanotambira mari dzakatarwa nehurumende sezvo iri iyo nzira inotevera zviri mubumbiro remutemo wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yazivisa mari yedzidzo yainoti ichange ichibhadharwa nevadzidzi muzvikoro zvakasiyana siyana. Mari iyi inobva pamadhora mashanu ekuAmerica kusvika kumadhora makumi mana ekuAmerica. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS rinoti hurumende yanga isingafaniri kuita izvi asi kurega vana vechikoro vachipinda chikoro pachena sekuvimbisa kwayakaita muna 1980. Mutungamiri weATUS vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti vana vemuZimbabwe vakangomirira zvavakavimbiswa nebato reZANU-PF parakanga raumba hurumende muna 1980, apo yakavimbisa kuti vana vese vachaendeswa kuchikoro pachena vachiti sangano ravo richatanga kuratidzira nemuvhuro wega wega senzira yokurangaridza hurumende kuti vana vechikoro havafaniri kunge vachibhadhariswa mari yedzidzo.
Tiri kushamisika hurumende yaburitsa mari dzinovhundutsa kwazvo kuti magovernment schools ese akufanirwa kubvisa vana vakubvisa tuition fee inotangira pakuti vana vanodzidza kuzvikoro zvatinoti P3 zvinove zvikoro zviri kumaruwa vakubhadhara $5 yetuition fee. Iyi haisi mari inoshanda pachikoro, imari inoenda kuhurumende zvayo. Hatizoti vanoishandisei nekuti kuzvikoro hakuna mabatsiro yavari kudzosa. Toona pamberi vari kuzoda $10 yavari kutora kune zvimwe zvikoro zvati kana ari maS1 kusvikira pa$40 per term ichidiwa kumwana kana yasvika kumaS1 schools. Kana ari maforeign students achinzi anodiwa $400. Isu taitarisira kuti hurumende yasungirwa nemutemo kuti iprovide state funded education. Hurumende ndiyo iri kufanira kunge ichiburitsa mari ichiendesa kuzvikoro kuti zvikoro zvive functional. Totoona kuti hurumende yedu kuti vabereki vagara vanga vachisimudzira zvikoro hurumende isipo. Yakuda kuti vabereki chitipaiwo imwe mari yekuisa muhomwe sehurumende kuzvikoro zvedu zvegovernment. Tiri kuramba tichiti zvinhu izvi hazvina maturo, zvinhu ndizvotyora constitution yedu, zvinhu zvinoratidza kuti hurumende yedu haina hanya nedzidzo yeZimbabwe, zvinhu zvinoratidza kuti vamunangagwa havana rudo nekuti vana vawane dzidzo.
Vamasaraure, imi sesangano rinomirira varayiridzi, pane zvamuri kuronga kuita here pamusoro penyaya iyi?
Vana veZimbabwe vane makore vakamirira vachimirira liberation promise yakapromiswa muna 1980 kuti chamwe nemunhu kuchave negutsa ruzhinji, hakuna achazoshaya dzidzo, hakuna achashaya healthcare, hakuna achashaya pekugara. Vana veZimbabwe vanguri vakamirira zvakavimbiswa muconstitution ya 2013 pakanzi education ikodzero yemunhu wese, healthcare ikodzero yemunhu wese, pekugara ikodzero yemunhu wese. Zvinhu izvi hazvisi kuuya, zviri kuita sekunge vatyairi vari kudhiraivha bhazi ratakamirira pabhasitop vakarasika rutu takangomirira kuti pamwe zvichasvika, hazvisi kusvika. Saka tiri kuti kutanga musi wa 8 ndira 2024 timboratidza kuti tishuwa tichiri pabhasitop, tichiri pachiteshe, takamirira zvivimbiso zvebumbiro remutemo, takamirira zvivimbiso zva 1980. Saka tinokurudzira kutanga musi wa 8 muvhuro wega wega munhu unoenda pabhasitop iri pedyo nemi, munomira makabata maplacards muchiratidza hurumende yenyu kuti muchiri makamirira free education iri muconstitution, makamirira health care, makamirira justice, freedom and equality. Saka tikutarisira muvhuro wega wega tichange tichikurudzira macitizens kuti aende pamabhasitop abate maplacards ekuratidza kuti taneta nekumirira, takangomirira zvivimbiso zviya zvisiri kusvika. Tichazenge tichizozivisa zvimwe zvirongwa nekufamba kwenguva.
Avo vange vari mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vari parunhare neStudio 7. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mumubatanidzwa wemasangano nemakomiti anomirira vabereki munyaya dzebudiriro dzezvikoro reNational Association of School Development Associations and Committees vaBani Manokore vanoti vanotambira mari dzakatarwa nehurumende sezvo iri kutevera zviri mubumbiro remitemo wenyika zvekuti mwana wese wese akwaniswe dzidzo yakakodzera. Asi vanokurudziravo vabereki kuti vapinde mumisangano inosheredzerwa nezvikoro pakutarwa kwemari dzeruvako kana kuti school levies. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tikatarira bumbiro remutemo wenyika yedu yeZimbabwe pasection 27 inotaura iyo kuti mwana wese ane kodzero rekudzidza zviri pachena kubva padanho rekutanga tanga repasi pasi tikati kubva kuECD kusvika asvika kumusoro achibhadharwa nehurumende. Ndozvinoreva constitution yedu, ndozvainotaura. Saka dzidzo yevana ikodzero yavo yekuti vaende kuzvikoro vachibhadharirwa mari dzavo nehurumende.
Tichitarisa zvinodiwa nezvikoro vaManokore, hadzisi mari dziri pasi here idzo dzeschool fees dziri kutarwa nehurumende idzi?
Mukatarira zvakataurwa naminista, hongu mari ingave iri pasi. Minista vari kuti zhinji yacho hurumende ndiyo iri kubhadhara, ichiita kuti zvinhu zvacho zvirerukire vabereki. Saka nimuchiona kuti imwe yacho pamwe kuda vari kuisa kumasalaries, pamwe kuda vari kuisa mune zvakasiyana-siyana. Hatinyatsozivi zvedu, hatisati tanyatsojekeserwa zvedu ipapo, asi hurumende ine mari yainobhadhara ichiita kuti isu vabereki tirerukirwe. Saka isoti zvinenge zviri nani, nekuti zvakanakawo kuti vaite padiki pavari kuita ipapo pane kusaita zvachose.
Tinonzwawo vamwe vabereki vari kunyunyuta kana kuchema-chema nemari dzelevhi dzavanoti dziri kubhadhariswa nezvikoro dziri pamusoro. Imiwo sesangano rinomirira vabereki munyaya idzo dzezvikoro munoti
zvinotinetsa zvikuru kana vabereki vamwe vachichema-chema vachiti mari dziri kubhadhariswa nedzamalevhi dzakakwirisa. Mari dzamalevhi, baba Kandemiri, imari dzatinoenda togara pasi tobvumirana sevabereki. Tinofanirwa kuti tizive kuti isusu vabereki ndisu tinosarudza vamwe vedu kuti vave school development committee. Kana vagara pasi seschool development committee, vanoita proposed budget inenge ichiratidza kuti mari yatinofa kunge tichishandisa gore rino kuti dzidzo yevana vedu ivandudzike, tichitarira nezvinoda kuti zvinoda kutengwa zvinenge zvinoshandiswa nevana, machairs, madesk nezvimwe zvakadaro, neinfrastructure, even kuvaka maclassroom chaiko. Mari yatinofanirwa kubhadhara pagore iroro imari, voita bhajeti ravo. Bhajeti irori iri risati raenda kumusoro kuno approve, vabereki vanogara pasi vonyatsotitsanangura vachipenengura, vachiwirirana, vachidiscusa vari pamameetings pavo kuti vawirirane kuti vaone kuti mari yavanokwanisa kubhadhara imarii. Hazviperere ipapo, vanotozobvumirwa kunzi endai itai mavotes kutovhota kuti mari dzatingakwanise ndedzipi dziri muzvikwama zvitatu kuti dzimwe inenge iri pamusoro umwe imwe inenge iri pasi pakati nepakati imwe inenge iri pasi pasi vabereki vozvivhotera mari yavari kuda vowirirana nemari iyoyo voita maminetsi avo nebhajeti ravo vonyorera kuna permanent secretary vachiti izvi ndo zvatabvumirana kuti tibhadhare sevabereki vepachikoro chakati kana chikoro chakati. Permanent secretary pavanotarisa mabhajeti aya vachigara pasi nekomiti yavo vanotarirawo kuti mari yatarwa iyi nenzvimbo iri kutaurwa iyi vabereki veko vanokwanisa here kubvisa mari dzataurwa idzi. Dzimweni dzenguva permanent secretary vanoramba ingirisi iyoyo voidzorera kuti vabereki vachenengurezve. Saka tirikukurudzira kuti mubereki wese parodaidzirwa pachinzi pari kuitwa meeting endai tinoisa pfungwa dzekuvaka chikoro toona kuti pfungwa dzatiri kuisa idzi dziri kuita kuti chikoro chienderere mberi vana vawane dzidzo yavanoita sei yavanotarisirwa kunge vachiwana nayo vachibhadhara mari dzavanokwanisa.
Avo vange vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reNational Association of School Development Associations and Committees vaBani Manokore vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vemapato vanopikisa vanoti mashoko enyanzvi mune zvematongero enyika nezveupfumi ekuti zvinhu munyika zvinogona kuramba zvakaita manyama amire nerongo pakasagadziriswa gakava rezvematongero enyika haasi kunyepa. Bato reCitizens Coalition for Change rakaudza Studio 7 kuti munyika maberekera ingwe ukuwo bato rinotonga reZANU-PF richitiwo rakatarisa mberi kwete kudzokera kumashure. Nasi Evans Zininga weStudio 7 aita hurukuru nebato reMDC nereLabour Economists African Democrats akatanga nekuita hurukuru nemutauriri wavaDouglas Munzora mutungamiri weMDC vaLloyd Damba kuti tinzwe pavamire.
Ndotenda mukoma Evans kundipa mukana imi neStudio 7. Chinje kutanga mukoma Evans munoza kuti seMDC kubirikidza nawamunzora president wedu takaendesa delimitation process kucourt delimitation report tikati process yakaitwa isenge iri kubiririra takataura isusu kuti zvodai yatangiswa panyowani dai uye zvemaboundaries anga achiburiswa pachena kuti maboundaries emawards nemaconstituencies akamira sei but izvakaburikidzwa zvakatorwa kubirikidzwa nemamwe mapato nemamwe majournalist. I'm sorry to say this kuti vakati tikutya election. But tichizopinda maelection yacho takanga tabuda tatati isusu hatichacontesti this election nekuda kuti taona zvinhu zvakawanda zviri kuratidza kuti election yechabirirwa wamunangagwa achangodzoka uyezve kuparticipeta kwataiita maelection iyo taizopa legitimacy kana kutongwa kuri pamutemo kuri pajekerere kuti vamunangagwa vakahwina zveshuwa. Saka takaona zvisina maturi kutenderere mberi neelection iyo bvatabuda.
Hamusi makatya kupinda musarudzo here sebato reMDC vaDamba?
Kune vamwe vakafunga kuti no isu tikutya election ndobva wapinda maelection vachifungidzira kuti vachanowina. Saka ndozvazobuditsa maelection results atina wanhasi kuti taane dzimwe 5 years dzekutambudzika. Asi sepatakamira isu vanhu vaMDC tikutaura vanhu vazhinji vasina kuvhota i2.6 million. Vanhu 2.6 million vasina kuvhota tirikudaidzira kwavari kuti ngavarejista vamwe vanhu vakawanda isu seMDC tirakurwira mareforms. Mareforms aya tirikuzoenda kuelection, any election haifaniri kuitwa muno muZimbabwe pasina mareforms iwayo. Ndozvinozoita kuti isusu tinge tine utongo wejekerere munyika inoyi nekuti taaneta tichiongaramba achiita back and forth election yakabirwa. Election haina kubirwa, election yakabirwa. Saka tiseMDC tiri kuti 2.6 million musina kubirwa ndimi vanhu vati kutaura nemi nekuti makanzwisisa kuti kuenda kunovhota hakuna kwazvazvinobatsira.
Saka iko zvino mananga kupi sebato?
SMDC tiri kuenderera mberi tichimobilisa 2.6 million tida kuti vanhu ivava vasvike mo at least 4.8 million kuti tinge tichienda maelection ya 2028 tinge tine convincing win. Saka vanhu vezimbabwe musarudze tariro, MDC yamakafoma 1999 ichiriko uyezve tikuramba takangomira patakamira kuti hakuna election inofanira kuitwa pasina maelectoral reforms.
Mashoko enyu kuvatsigiri nemhuri yezimbabwe gore dzva ratanga iri.
Saka tinoti makori kuti kuna vanhu vezimbabwe maakupinda mugore idzva asi nhamo ichingoripo nekuti vamunangagwa varipo for the next 4 years dziripo saka tasadzena.
Avo vange vari mutauriri wavaDouglas Munzora mutungamiri webato reMDC vaLloyd Damba vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo umwe anorwira kodzero dzemadzimai ari mutungamiri webato reLabor, Economist, African Democrats kana kuti LEAD, muzvare Linda Masarira kuti tinzwewo maonero avo.
Tinomutenda musikavanhu atiwanisa mukana iwowu wekuti tinopinda mugore dzva. Semadzimai ari mune zvematongerwo enyika, tinosvikira kuti patiri kutanga gore rino, tichatanga gore rino tichiremekedzwawo sevatungamiriri zvakafanana nevatungamiriri vechirume, uyezve kuti buboto rusva nezvituko zvipere kana kushomeka kunyanya zvakasangana nevanhukadzi vari mune zvematongerwo enyika. Tinotarisa zvakare kuderedzerwa nekutarisirwa pasi kunoita mudzimu kunoitwa mudzimai wega wega mukati menyika yedu. Isuviro yedu semadzimai kuti madzimai abiye edu akugona kunoonekwawo sevanhu vakakwana nekupiwa chiremerera mukati menharaunda dzatinogara.
Saka imiwo semadzimai mumirewo here panzvimbo yenyu munharaunda dzamugero?
Tinoona kazhinji mungava mukati menharaunda dzatinogara, kungava kumabasa, kungava kunokwirirwa mabhazi, mungava mudhorobha chaivo kana nzvimbo dzakasiyana siyana, mukadzi anoonekwa sesecond class citizen. Tinoona vakadzi vachitarisirwa pasi zvikuru. Chiri chinhu chinosiririsa zvikuru. Takatarisa kuti mudzimai ndiye ane mbereko yekuunza upenyu mukati menyika.
Shuviro yenyu gore ra2024 ndiro riratanga iri, yochitiwo kudini?
Kumbiro yedu semadzimai ari mune zvematongerwo enyika ndeyekuti paramende nehurumende muno muZimbabwe igogona kunodzikisawo mutemo inoitwa kuti mukadzi asawanikwe ari munhu anonyombwa kana kutambwa naye kana kuva munhu anongorohwa zvisina maturo, zvingava mukati meimba chaiyo yaakawanikwa, kungava kubasa kwaanosevenza, kungava munzira chaimo achizvifambira achinosangana nemhirishonga kunyanya panguva vanhu pavanenge vachiratidzira kuti mudzimai aonekwewo ari munhu akakwana anoremekedzeka mukati mematinogara.
Mashoko amungasiyiriwo mamwe madzimai ndeyekuti kudini?
Zvakatikoshera madzimai pati kutanga gore rino 2024 kuti tibatane tiumbe chinhu chimwe chete semadzimai eZimbabwe, tigogona kunovaka nyika yedu pamwe chete mutsitsi, rudo nerunyararo, tisingarwisani pachedu semadzimai, nekuti kubatana kwemadzimai kubatana kwenyika, kuvaka kwemadzimai kuvakwa kweZimbabwe. Happy New Year. Happy 2024.
Avo vanga vari mutungamiri webato reLabor, Economist, African Democrats, muzvare Linda Masarira vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Gukura uindi, kanda ndirini vanhu vekumaTibeliland nekuMidlands. Ndairova izvozvo zvemadziso izvozvo zvinenge zvakapuwa makombiyuta. Vanopuwa makombiyuta okutsvake iye Mnangagwa ndiye wakauraya vanhu pagukura hunji. Obata vanhu kumhesa achiti kwai endai munotsvaka kuti vanhu vakafa sei, vanani, ati iye waiuraya munhu. Kanda ndiri ndairovera kure nezvemakombiyuta zvavo, samuzvigamuchira vanhu musabahwa kumhesa nemhondi. Nakubata vanhu kumhesa kuzvidza munhu akanaka ari akapedza vanhu.
Mazimbabwe, makadii matimana, titi happy new year 2024. Mwari vachititira nyasha, tinotenda Mwari, ngavongwe kune vapenyu vose. Vakarasikwa nehama nevanochema nyaradzwa. Happy new year, murambi paJobe Cup. Thanks.
Mazora seStudio 7. Maonero angu kurwisana kuri mutriple C nokuda kwekuvanga zvigaro ndokunoidzosa rasuro. Makore nemakore vanokurwisana kwakasimba. Kubva pakangofa vatsvangirai mutriple C hamuna kumbogadzikana. Vanenge vanokurwisana chete nokuda kwemasimba. Uyo achiita wakazvigadza, uyo achiita auna kuvhotegwa nevanhu. Vamwe vaiti iwo hatikuzivi, vamwe vaiti iwo hauna kusarudzwa necongresi. Saka kurwisana ikoko uko kwokuvanga zvigaro nokuvanga mari hakumbozofi, kwakapa punduso pavana veZimbabwe. Hazviiti.
Makadii kwashabarira estudio? Nekutendai ndinauze chokwadi chekuti tikutendai zvenge mukana mukuru wemunotipa utaure zvetinenge tichifunga. Ndinotaura ngezvaamunangarwa. Amunangarwa mwoyo wavo wakashata. ane kuti ndege yakatenga iyo yekungotenga private jet yekungofamba nayo asi kukaenda kuchipatara kana mapirisi ako anozve kuti andida kuwina ba saka ari kundida kukaurisa
mangwanana kanaka ku studio 7 muri yese Zimbabwe munezvi ndipo takasiyana siyana tinoshamisika inini kunzwa kuti ZANU-PF inotaura kuti inoda kugadzirisa upenyu hwavanhu kana maivhotera ari kumbotonga izvozvi nhasi ndiyani iZANU-PF from 1980 iri kutonga ndiyo yakauraya upenyu saka kana vachitaura kuti ndivada kugadzirisa upenyu hwavanhu kuvhoterwa chipavanovhotera ndipavada kugadzirisa upenyu hwavanhu ko nhasi iri kuvatarisa chii vane zvese mapurisa vanavo vakoti vanavo saka chiri kuvatarisa chii kuti vabudirisi vanhu vakwanise kuguta unonzwa kuti kune masanctions masanctions kana vachitadzaka kuti vatonge nyika kune masanctions ngavabve toisa vanhu vasiri pamasanctions nyika ichienderere mberi vanhu vaone kuguta kana iye vachizodzoka masanctions apera uzodzokawo kuti vadekuvhoterwa nguva iyo nekuti apa varoratidza kuti vakumbiki nekuti masanctions hakuna kwaarikuzoenda vachiramba vachiita zvava kuita saka vanhu ngatizive pekuvhotera ZANU-PF must be out 40 years dzese vachitadza kutonga nyika vachitadza kugadzira upenyu hwavanhu vozoda kugadzirira imbamavhotera
mangwanana kana kamuri yeZimbabwe pastudio 7 uyo edita uyo weherald uyo ngaarege kuudzira munhu zvokuimba ina handioni chakaipa chakaitwa nawinkd ari kuimba zvinhu zvakaitika munyika vagara tinongozviziva kuti herald inoshandiswa neZANU-PF kana mothretena munhu hazvina zvazvichareva nokuti muimbi anotenderwa kuimba chero zviri mupolitics agoimba zviri kurarama vanhu panyika saka kana aimba zviri kuitika mupolitics ari right ende kana achiimba zvinongodiwa nevanhu vano vanongoda zvaanoimba saka chakaipa chii saka freedom of expression iri papi kana makuudza munhu tozokutora semupoliticien munondiudza here kuti mupoliticien haatendegwi kuimba zviri kuitika mupolitics macho ko jabureza zvaakangoimba kutonga kwaro gamba makadii kumuudza kuti wakuimba zvepolitics musaita zvinhu zvisirizvo zvinofanirwa kuitiwa zvaari kuimba zviri kuraramika wingiti vana vezimbabwe vakazara pasi rese chaita kuti vaende kunotsvaga rumafuro manyoro kune dzimwe nyika chii ndidzo dzoka politics dzenyika idzidzi dziri kukonzereswa neZANU-PF kana munhu akaimba zvinoopoza ZANU-PF regai aimbe nokuti ndo zviri kuitika munyika
inini ndinonzi Malondi ndinogara kumpumalanga tinoda kuyambira mudhara uyo anonzi Munangagwa Munangagwa akanyatsodyiwa zviri pachena naNelson Chamisa Nero akadyiwa zviri pachena chena zvekutoti nyange bofu rinotoona kuti munhu apa adyiwa kochicha anoramba akati ndini purezidendi achiziva kuti akadyiwa ake zvinobatsirei kuti vana vezimbabwe titambudzike izvezvizvo kungofamba kuenda munyika imwe papa unowana muzimbabweni vamwe vanofudziswa mombe vachipuwa mari diki diki ukaenda kuchipatara vanhu vari kungofa hapana mishonga hapana maambulensi unotoshamisika uchinzonzi kana waita hama iri kurwara muchipatara dira fiweli muambulensi ha zvakamboitika kupika ngaabve pachigaro murume asire mwana mudiki atonge
ini ndine chikumbiro kubva kwamuri chikumbiro chiri mubvunzo munoita live talk kwe 30 minutes from 8 o'clock to 8:30 but munozoendera mberi nezve muchiprograma futi chirongwa chamunenge maita chelive talk chamunenge maita for 30 minutes muchipinda futi moramba muchichiita futi kusvikana 9 o'clock ko sei musingangoite chirongwa chenyu icho chongoita 1 chinosvikana 9 o'clock muchiinterview 1 semainterviewa munenge muchingoita iwayo sei muchizoziita sekunge zvinhu 2 icho chiri chinhu 1 amuoni here kuti ipapa munenge muri kutivhara ipapa westudio munenge muri kutivhara nekuti muri kuita chirongwa chimwe chete muchiita chine mazita akasiyana asi chine kontendi imwe chete ipapapo ndinenge ndatibateba ndiri kukumbira mhinduro kubva kwamuri iyi mhinduro yandiri kutodawo kubva kwamuri imunestudio
muchikamu chino tinotarisa zviri kuita muamerica vachishandisa mutemo uri mubumbiro remutemo yeAmerica mumatunhu maviri anoti Colorado neMaine vakatonga kuti vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump havabvumidzi kupukwidza kuva mutungamiri weAmerica zvakare.
Yeah, vaTrump nyaya yavo yava kunetserwa ikaunti yavo rabiswa kupinda kana kukwidza mumaprimaries inyaya yakaitika musi waJanuary 6 gore ravazoluza maelections vachinzi vakada kumukira hurumende vachikonzeresa mhirironga yakaonekwa vanhu vakawanda vachienda kuWashington DC uko kwaida kukonfirmwa maresults. Saka izvizvi zviri kunzi hazvifakwe zvakaitika ende uyezve vakatyora mitemo yakawanda especially constitution yeAmerica. So mamwe mastates kauti vanhu vari kuenda kune mamwe mastates vachiendesa nyaya dzavo dzokuti vaTrump vasave vachikukidza musarudzo dzeprimary dzekumarepublicans inyaya iyoyi iri kunzi vaTrump havakwalifi kuva vari mutungamiri wenyika kana kukukwidza mune amwe maelections nokuti vakambomukira hurumende.
Sei mitemo yakadai ichisiyana kana munhu achida kukwikwidzira hofisi yomutungamiri wenyika? Sei matunhu achisiyana mutemo?
Zvechokwadi mastates nemastates ari muAmerica munomu ane inonzi Supreme Court yavo inenge iri mumastates yayo. Masupreme court akasiyana ende uyezve mitemo inogona yakasiyana, but chakanyanyokosha panyaya iyi inyaya yekuinterpreta muconstitution yekabumbiro romutemo reAmerica iri kuitwa namumastates achikonzesa inonzi rebellion or insurrection kuhurumende. Mumastates kana kuti matunhu ari kusapota kana kuti ari kupa mutongo uri kufevha vaTrump uri kuti ofisi ya president iri kunzi haina kubatwa nemutemo iyoyo, but amumastates ari kurambidza vaTrump kuti vakukize, ari kuti no, iyi section iyoyo yandaverenge inogona ichitotarisa nyaya yakaitika musi wa6 yavaTrump. Saka inyaya yeinterpretation yemutemo iri kuitika panapa, zvokuti kana zvazodai so dare rinokwanisa kuva richipedza nyaya iyi idare guru reSupreme Court yeAmerica ichapa kana kuti pakazoenda nyaya kumatare kudare iroro ichapa mutongo uchapa a proper interpretation yekuti uyu mutemo uyu unogona here uchibata nyaya yakaita seyavaTrump.
So kuona kwenyu ruzhinji rwevanhu runoratidza kufungei pamusoro penyaya iyi?
Panyaya yaTrump ndoga kuti America yakapatsanurana kauti iri divided nokuti tinoziva kuti ivo vaTrump pavakazodyiwa vakadyiwa neslight margin kutaridza kuti America was very divided pamaelections ipapa apa. Saka izvi tiri kuzviona zvekare zvichiitika panyaya iyoyi yavaTrump yekuti kune vanhu vari kuti aiwa zvokuitwa kuna vaTrump zvakakodzera nokuti vakamukira hurumende ende uyezve havafanirweko vachibatawo ofisi yavakazvidza musi wa6 pavakadyiwa. Kwozotiwo vamwe vari kuti aiwa vaTrump havangave vachibatwa nenyaya yekuti vakamukira hurumende because hapana dare rati ravaona vachinzi vane mhosva. So izvi ndo zviri kuva zvichibuda kune vanhu muno muAmerica kuti vaTrump vanogona vamwe vachiti vaTrump vanogona kuve vachipesekitwa nyaya yavasati vabatwa mhosva nayo, vamwe vachiti aiwa zviri pachena vaTrump vakaonekwa paTV and pakazoitawo magwaro akazobudawo kuCongress achipawo kuti vaTrump vakapara mhosva. Saka zvinhu zviri kubatikana pakati pakati zvokuti yangove nyaya yokuti munhu anenge akarerekerawo kubatwa ripi repolitics uyezve anova achifarira here vaTrump kauti kwete, but iyi nyaya yakakosha zvikuru inodzikadzika kubumbiro remutemo remuAmerica kuti munhu anokwanisa here kurambidzwa right yake yekuparticipata mumaelections nokuda kwokuti pane nyaya iri kunzi yari kupomerwa.
Gweta wa Kenneth Masie wari paru nare ku Texas ne Studio 7. Se zongo ya dia pera, tumbota sa zwange zirimu na uzanasi. Rimwe sangane rumire wa rairi zire ama Amalgamated Road Teachers Union of Zimbabwe. Rino ti risara tizira pasiteshi zwema bazi ne muvuro wega wega. Senzira yuku kuri zira urumende kuti irege wana wasabadara mari ya chikoro. Ndiri mu Washington DC. Ndini tanono kawande. Ndichiku siya emuru mokuma Chris Gande ne na uza isindabele. Yeah.